Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 17 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana tikashaya mari iyoyo mwedzi uno, hameno zvingazoitika mumwedzi uri kutevera August, asi zvinongoratidza kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kuvana vasingadzidzi zvakanaka.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinopomera hurumende mhosva yekusabudira vashandi vehurumende pachena pamusoro penyaya yemihoro.
Tisinacho chivanhu kune dzimwe mhuri chinoita kuti madzimai abva angotya kubuda kutora maleadership positions.
Sangano reWomen Action Group rinoti zvechivanhu zviri kukonzera kuti vechikadzi vatadze kupinda mune zvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoshora hurumende richiti haisi kuda kubudira vashandi vayo pachena maererano nenyaya yezvemihoro yavo. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vanoti vashandi vari kungonzwa mumapepanhau zviri kufungwa kana zviri kuitwa nehurumende, asi pane mutsauko mukuru pakati pezvavari kuverenga nezviri kuitwa kuvashandi. Dr. Joe vanoti vashandi vanotarisira kupiwa mari yavakataura mwedzi uno, vachiti kana izvi zvikasaitika hamino zvichatora nzvimbo muzvikoro mwedzi unouya.
Nyaya dzemari dziri kutambirwa navarairidzi inyaya dzasvika pakushungurudza zvikuru kwazvo, asi havasi varairidzi vega. Tingati nyaya iyi yakakura inosanganisira vashandi vese vehurumende. Vashandi vehurumende zvikuru sei varairidzi muzvikoro vayaura vari kunhunga svosve nomuromo apa hurumende iri kuita chamuhwande muhwande isingadi kubuda pachena kuti nyaya idzi dzingataurwa dzikapera zvarini. Hurumende inotaura manyuzipepa kuti yakagadzirira kuona kuti maconditions of service aimprove, asi pane mukaha pane zviri kutaurwa nehurumende mumanyuzipepa nezviri kuitika, uyezve zvinoratidza kuti hapana chidokwa dokwa kubva kuhurumende chokuti nyaya iyi ikurumidze kugadziriswa. Varairidzi vachitambirawo mari dzine chauviri.
Dr. Joe, makabatana here pane zvamunoda kubva kuhurumende, uye ndezvipi zvamakapedzisira kuudza hurumende kuti ndizvo zvamunoda?
Pane sungawirirano iripo kumaunion yese yavarairidzi kana kuti kuvashandi vese vehurumende kuti mari inosvika iyo $540 inofanira kuti itambirwe navarairidzi navamwe vashandi vehurumende musi wa23 August usati wasvika. Saka varairidzi vese vashandi vese vehurumende vari kutsutsumwa, uye vari kutarisira kuti mwedzi uno waJuly mari inosvika 540 inge inotambirwa nevashandi.
Kana vashandi vakashaya mari iyi mwedzi uno sekutarisira kwamakaita, zvichafamba sei Dr. Joe?
Kana tikashaya mari iyoyo mwedzi uno, hameno zvingazoitika mumwedzi uri kutevera August, asi zvinongoratidza kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka vana vasingadzidzi zvakanaka muzvikoro. Zvikoro zvinotadza kusavharwa zvakanaka, uye zvemapepa ari kunyorwa navana anokwanisa kusamakwa mune zvakanaka. Chatiri kuda isu ndechekuti hurumende ikoshese varairidzi nokuti varairidzi ndo vanovhura njere dzavana muzvikoro ndo musimboti webudiriro munyika uyezve vanopa chiedza kuti ramangwana revana vadiki rive rine nduramo. Saka zviri kuhurumende kuti igadzirise nhunha dzavarairidzi navamwe vashandi vese hurumende maelection asati asvika, nokuti vashandi vanozviziva kuti nguva yakanaka zvikuru kurwa kana kurwira kodzero dzavo dzese labor practice inguva before maelection. Maelection akasvera azodarika zvinoreva kuti totarisira dzimwe 5 years kuzoonawo kuti hurumende ingatirimuka kana vashandi vachidawo mari dzakanaka. Saka nguva yokuda mari inosvika pa540 inonzi pachirungu purchasing power parity yemasalaries ndiyo ino nguva yemwedzi uno waJuly. Saka tinofunga kuti hurumende kana iri hurumende yavanhu, hurumende inoda kuti nyika ibudirire ichapa vashandi mwedzi uno mari inokwana, mari inosvika pa540 basic salary.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takuva Firajo, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mazvima vanoti vashandi vachawedzerwa madhora $50 ekuAmerica pamari yokubatsirikana uye imwe zana $50 kana kuti $150 pamadhora emunyika ichiiswa pachikero chemari inenge ichitengwa dhora rekuAmerica mumabhanga. Imwe nyanzvi imwe nezvemabhizimisi inoyambira hurumende kuti ishande zvakanaka nevemabhizimisi isingavachichidziri kana kuvavhundusira. Nyanzvi imwe nezvemabhizimisi muzvinafundo Eliot Masocha vanoti havakachamadzwi kuona kuti zvimwe zvinhu zvaiwanikwa muzvitoro zvava kunetsa kuwana, vachiti vemabhizimisi vanogona kuvhara zvitoro zvavo kana vasingabatwi zvakanaka nehurumende.
Kunyaya dzezveupfumi hweZimbabwe ndiri kuona zvimwe zvinengati zvakanaka zvakaita sokuti magetsi anenge akuwanikwa nguva zhinji munyika, zvekare mvura ichinge ichiwanikwa zuva nezuva chero zvaiye ichizongondopera pane dzimwewo nguva asi ichinge ichiuya mangwanani oga oga. Zvimwe zvatiri kuona ndezvekuti muzvitoro umo makunge makuita rimwe dambudziko rokushayikwa kwezvimwe zvaisimbovamo muzvitoro imomo kuti unoenda hausi kukwanisa kuona zvinhu zvakaita sana sun gem, hausi kukwanisa kuona kana zvimwe zviwitsi, hausi kukwanisa kuona kana imwe mhando yedoro. Saka chandiri kuona apa ndechekuti ndofungidzira ini kuti mimwe mitemo iri kuiswa nehurumende kana kutaurwa kuri kuitwa nehurumende pauremu hweZimbabwe dhora zvichiedzaniswa neUS dhora ndozvaakuita kuti mabhizinesi arege kunge achioda zvimwe zvinhu kuzotengesera vanhu, nokuti vanenge vachitya kuti kana vakazoonekwa vooda zvinhu izvozvo vozozvidhurisa vane zenge pamwe vopomerwa mhosva kana kusungiswa pamwe chete nokuripiswa dzimwe mari. Sokutaura kwandogara ndichiita ini kuti hazvina zvazvinonyanya kubetsera kuupfumi hwenyika kunge tinge tichikandira nanyoka mhenyu kana kuvhundusira vamabhizimusi, nokuti vamabhizimusi vane nzira dzakawanda dzokuita mabhizimisi avo vachingobuda vaine mazimari avo.
Profesa Masocha, zvimwe zvinogona kuitwa nevamabhizimisi ndezvipi?
Kuti vanogona kusangooda zvimwe zvinhu zvavanenge vaizotengesera vanhu, kana kuti vamwe vanogona kuti taakumbovhara ike zvino tozovhura pakati, hatisi kukwanisa kuita bhizimusi mimwe mitemo inenge iripo kana kutaura kune kuita hurumende. Saka masumukati enzane nemabhizinesi haana kwaanotisvitsa.
Kuti zvinhu zvisaenda musango, chingaitwa chii kuti zvinhu zveupfumi zvifambe nenzira kwayo, Profesa Masocha?
zvingangoita kuti zvifambe nenzira kwayo zvofundo weZimbabwe ndizvo zvatinogara tichitaura pamwe chete navamwe nyanzvi dzimwe dzezveufumi kuti ngakugarwe pasi hurumende inogara pasi navamabhizimusi navatengi vanomirira vatengi vayavaya kuti pave nechisungo chimwe chete kuti tofambisa sei ufumi hweZimbabwe pasina kuti panguva nounoti ini ndakachena iwe ndiwo usina kuchena iwe ndiwo unofanira kuchinja kuita zvakati ini handifaniri kuchinja handiwo mafambisirwo anoitwa ufumi hwenyika iwayo zvehurumende zvinge zvichingoitwa muchirungu zvinge zvichingoitwa mumaguta chete zvinge zvichingoitwa zvichifoseredzwa kuvanhu kana kumabhizimusi hazvina kwazvinotisvitsa nokuti zvinotoda mushandira pamwe
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi rimwe sangano rinomirira vechidzimai reWomen Action Group rinochema-chema richiti zvechivanhu zviri kutadzisa vechidzimai kupinda mune zvematongero enyika mukuru weWomen Action Group amai Edna Masiwa vanoti vechidzimai vane basa rekuriritira nekuchengeta vana nehama dzemumusha zvokuti vanotadza kupinda mune zvematongero enyika pamusoro pebasa ravakatarisana naro mumisha yavo vachiti sangano ravo riri kuedza kuzvichinja kuti vechidzimai vakwanise kupindawo muparamende mumakanzuru nekuita mabasa ekutungamira sezviri kuitwa nevanhurume
chekutanga tiri kutarisa pachivanhu chedu kuti munhukadzi apinde mumaleadership positions akaita seiwawo kunyanya kana murume wacho asiri involved panogona kutoita dambudziko kuti apiwe mvumo tichinacho chivanhu kune dzimwe mhuri chinoita kuti madzimai abva angotya kubuda kutora maleadership positions pachimwe chatiri kuona zvakare ndechekuti nyaya yekuderera kweupfumi muno muZimbabwe iri kuaffecta madzimai zvakanyanya zvekuti havazokwanisi kuita zvimwe zvinhu kunze kwekuriritira mhuri vari pamba saka kuti vazopinda mumaspaces iwawo anotaurwa zveleadership nekuti vagotorawo zvinzvimbo zvinogona kunetsa nekuda kwekushaya nekuda kweurombo tichitarisa pakunyoresa kwanga kuchiita vanhu kuti vapinde muzvinzvimbo zvepolitics zvatiri kutaura izvi semaMP kana masenata takaona kuti vanhu vaisungirwa kubvisa $1,000 inova mari isingangowanikwa nyore nethe ordinary woman munhukadzi zvakewo kuti awane 1000 yekupinda dzimwe nguva anogona kuishaya tozotarisa kunyange kuti aite presidential candidate kuti awane 20,000 saka tongoona urombo huripo huri kunyanya kuaffecta vanhukadzi saka zvobva zvaita kuti vasatombofunga nezvazvo zvekupinda munyaya dzematongerwo enyika
mataura nyaya yechivanhu kuti ndo imwe iri kutadzisa madzimai kuti vaite zvematongero enyika nyaya iyi munofunga kuti ingapedzwa sei pane zvamuri kuitavo here kudzidzisa vanhu vechirume pamusoro penyaya iyi
hongu tiri kuve nedzidziso mumaruwa tichidzidzisa mhuri dzese vanhurume nevanhukadzi kukosha kwakaita kutora zvinzvimbo zvakaita saizvozvo tiri kudzidzisanawo zvakare takatarisa chimwe chivanhu chinoita kuti tidzokere kumashure tichiti pane chivanhu chakanaka chinoita kuti tisumukire senyika pozoita zvimwe zvinodzosera vanhu mumasure zvakangofanana nekuti kana munhukadzi ari munhu anogona kutora rimwe basa kana kutora zvimwe zvinzvimbo ngapiwe mukana. Saka tine dzidziso yatinoita kunharaunda yatinodaidza kuti transformative leadership, kuti madzimai ngavagone kutorawo zvinzvimbo izvozvo vachigona kuzoshandura upenyu hwavo.
Mataura zvekare pamusoro penyaya yezvemamiriro ezveupfumi, kuti ndiyo imwe iri kudzivaidza, iri kutadzisa madzimai kuti vaite zvematongero enyika. Pane zviri kuitwa here nesangano renyu pamusoro penyaya yekubatsira madzimai anenge achida kupindawo mune zvematongero enyika? Mataura pamusoro pemari dzinenge dzichidiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuti akwikwidze bato renyu, sangano renyu, pane zvariri kurongawo here kana kuti zvariri kuedza kuita kugadzirisa nyaya iyi?
Sangano redu pari zvino ranga risiri kunyanya kunangana nenyaya dzezvematongerwo enyika. Saka muchaona kuti muZimbabwe takatarisa masangano anomirira vanhukadzi, pane vamwe vanenge vachiita specifically nyaya dzepolitics, vamwe vanenge vachingoita gender based violence mirishonga munzvimbo munharaunda, vamwe vachifokasa nezvehealth. Saka munoona kuti tiri kushanda dzimwe nguva tiri pasi pebazi rewomen's coalition, asi organization imwe neimwe ine bandiko rainotora. Asi kana tiri kungotarisa kuti tafamba sei sevanhukadzi muZimbabwe, iprogress yataita, ndipo patiri kuona kuti madzimai vari kupinda mune zvematongerwo enyika vari kuita kunge sevari kuderedza nhamba dzavo. Saka sewomen's action group hatina zvatiri kuita directly kuti tisapote madzimai kuti vagone kupinda. Sekutaura kuvhunza kwamaita kuti sekuvabatsira nemari dziri kudiwa pakunyoresa, hatisi kukwanisa kuita saizvozvo.
Avo vanga vari mukuru weWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mushure mekuvhiringidzwa nemapurisa zvonzi rapera, mutungamiri webato reTCC Vanelson Chamisa vakaparura urongwa hwebato ravo hwekutsvaga rutsigiro muGweru neZuro, vachikurudzira vanhu munyika kuti vavavhotere.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo mumukoba stadium muGweru, vachamisa vati sarudzo dziri kuuya mwedzi unouya dzakafanana nekusarudza pakati perima nechiedza kana kuti upenyu nerufu. Vakurudzira vanhu munyika kuti vavhotere bato ravo, vachiti ndiro rine urongwa hwakajeka hwekugadzirisa zvinhu munyika kuti vanhu vose vave neupenyu hwakanaka.
Ishoko redu tiri kuda kuuya nemutungamiri ari kubatanidza nyika. Pari zvino we are too divided as a nation. Ukaenda kumatebele and therefore forgotten and forsaken. Ukaenda kumasvingo, they are complaining that development is not coming and getting there. Ukaenda kumanika and there are grievances. There is a national grievance across the whole country.
Vachamisa vati vakawanda vanotyira kumbunyikidzwa kwavati kurikitwa bato ravo nehurumende yeZANU-PF, uye kuti vechiuto vanogona kuvhiringidza zvinhu kana vakakunda, asi vatsidza kuti rwendo runo vachakunda zvisina gakava. Vati vanhu vanovashora vachiti vanowanza zvebhaibheri, asi vati zvavari kuita zvina Mwari mukati.
Matongerwo enyika tinoenda kumakondesi edu, masoja anoremekedza. Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Ndinoni veni ndataura ndikati izvizvi ndezvedenga izvi, rwendo runo hazvikoni. Charo akaita sei rwendo runo hazvidii?
Vachamisa vati zvingavashamisa kuti pane vanhu vangachada kuramba vachivhotera bato reZANU-PF vachiti rine nhoroondo yekutadza kutungamira nyika, kusanganisira huori, izvo vati zvauraya nyika. Asi mudzidzisi wezvidzidzwa zvepamusoro munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vati havo pane zvimwewo zvakagonekwa nehurumende, asi vati zviri kuvanhu kutsvaga mutungamiri wavanoda. Zvichakadaro, vachitaurawo pagungano rekutsvaga rutsigiro kuzaka kumasvingo, mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yavo yaita zvakawanda zvaunza budiriro munyika. Vakatiwo vanhu vasavhotere bato rinopikisa, vachiti zvaratidza pachena kuti rakundikana kutungamira mumadhorobha. vamunangagwa vaudzawo vanhu vange varipo pamusangano uyu kuti vanhu vose vakasununguka kutsvaga rutsigiro pasina anovakanganisa. Asi nyanzvi munyadzi zvesarudzo vaSolomon Bobosbunu vati zvisinei nemashoko avamunangagwa ekuti mapato akasununguka kutsvaga rutsigiro, bato reTCCC riri kurambidzwa kuita misangano yaro yakawanda nemapurisa.
Munhu unogona kusazomira zvakanaka kumberi nekuti kana mapato ezvematongerwo enyika asingawane mukana wekukampeni, zvinoreva kuti hatigoni kuzotiene election was a fair election. That point election inobva yatata, zvinoreva kuti vanhu vachifamba zvakaenderana nekuti vanhu vanenge vasingaiswi pachikero chimwe chete kana vachinge vachitsvaga anganzi maclearance kana vachipa anganzi manotisi pamutemo.
Kunyange hazvo paine vamwe vari kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika, vamunangagwa navachamisa ndo vanoonekwa sevakwikwidzi vaviri vari pamberi. Mapato ose ari maviri haasati aparura magwaro anoratidza urongwa hwaainahwo pakutungamira nyika kana kuti manifesto, asi ari kutarisirwa kuita izvi munguva shoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuzimLive.com, gurukota rezvemvura nekusimudzirwa kwemaruva vaAnxious Masuka vanoyambira veruzhinji kuti vasachera zvibhorani vasina magwaro anovapa mvumo kubva kuhurumende. MuNewsZimbabwe.com, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo kuGweru neZuro kuti havasi kufara kuti vasevhi akazvikuwere vakarambidzwa kubvisa mutsarudzo dziri kuuya gore rino, vachiti vanga vakatarisira kukunda vamunangagwa navakasvikuwere panguva imwe chete. MuNewsday mune nyaya inoti mutongo wakapiwa nedare reHigh Court zvinhu rapera wekurambidza vasevhi akasvikuwere kuti vakwikwidze musarudzo nokuti vakagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere unoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvichapindawo padambudziko iri zvigotadza kupiwa mukana wekuvhota. Nhasi dare reSupreme Court richanzwa zvekare nyaya yavakasvikuwere. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndauya nenyaya. Nyaya iyi ndiri kuti ndiisitse kwamuri. Imi mozotisitsirawo kune mutauriri wamunangagwa. Sebato redu reZANU-PF rekuurayiwa nevanhu vanoda kushandisa chipawa vakaita seanonzi TK, anzi TK Harare South, akauya kuhopuri anovhara mashopu evanhu, anotituma kuvhara mashopu evanhu kusouth rand nezuro musvesaradhe vakarova vanhu. Nyaya yandoda kutaura pano pandeyekuti vanhu ivavava vavari kurova vavari kushungurudza vanhu vekuti vanogona nge vaitovhoterawo ZANU-PF but havachaivhoteri nekuda kweunhu hwavo. Kwozoitawo ndoda kuadhiresa nyaya iyi katu fanana nemutodi, ndiye mumwewo mutodi anokanganisa pati yedu. Tiri kuti isusu zvemhirizhonga hatiiti, asi imi muri kuona mune mawara. Pane vhidhiyo iri kutotenderera mutodi aitaura ndakaridza pfuti. Mutodi naTK vari kutuma vanhu kuti varove udzai vamunangagwe kuti kana vanovaurayira pata.
Tinongonzwa kuti tine Human Rights Commission. Vanhu ava vazvishambadzi kuitira kuti tipo zvichemo zvedu nenhunha dzedu kuti tiri kubatwa zvakadai, ingava hurumende, angava maNGOs. Zvatiri kuitwa tinongoitirwa zveuori nemaNGO tichishandiswa mazita edu, vachikorekta mazita nemaID number nematelefoni number pasina zvavanotiitira. Saka zvinhu zvataikumbirawo kuti titaurewo neHuman Rights Commission kana tingazoenda kune veAnti-Corruption Commission tione kuti vangatibatsirawo here. Tanzwa nokushandiswa muZimbabwe, ndinotenda hangu.
Kunyaya yakasikuera yekunzi asakondesa papresidenti wakandidhetsi yakatotongwa ikapedzwa neelectoral court, but nyaya yemadouble candidates kuma MPs nemakansila eTCCC haisati yatongwa nemhaka yeyo. Nyaya dzacho sei dzichitongwa dzichazokunge dziri kusarudziwa. So inini zvangu kutaura chokwadi electoral court handitrust. Remember Dickson Duna akarohwa kuChegutu West in 2018 nemunhu weMD na Gift Konjana weMDC Alliance. Zeki kabumoto yakaita mistake kuti yakaanonzo Dickson Duna wina instead of Gift Kuonjana. But up to date Dickson Duna ndo MP wekuJoburg West. Electoral court yakatadza kutonga nyaya kureveisa. Nhasi uno inotonga nyaya yakasikwere. Koema triple C double candidates inodii kutongwa. Mapurisa kwakando reportiwa fraud yokuti kune vanhu vakaita fraud yokunyoresa makandidates zvisiri zvisingazwani neutungamiri. Sevanhuwo vachiri kufamba vasina kusungwa. Ah, veduweka. Zek Zano and police veduwe tinyareiwo. Ngapinde hake mukomana ndini maredza paJoburg.
Mwari wari kudenga imwe mukuru wepatsi neikwe iyo kumuri ife wapwere wano watubira ukarati dobatira utumbo maoko chero chero mshavira undoona waina zati vizamiti kana ubra ugwamba muna hari ufamu unoka mshini kanu kukekufrizi takari wenze yokadu ye akari uzima bashe nyatene feta potse katiri sinu mungu onaze nyika yasi yoti dobari wa wata angaze mazaku tsaku kwanu wako ndeka nange ushapu wangonu usungazi utu waru nerera nengiba ifatine hizo tilo nyangazaba usazi oba uti utongu ngo itotuwe na wanuari wa wafuti wepati kutusha ziwe tira churirune wa wanu wa ushazi iba kukando atama basuka atama zisiri zoba ungova yati mbama jinodaizi hizo pelela mbama gali tradiwe na warubwa isa wanu mabeneti sisi kazi uti watongi mudo kanza pasipanu elebambu uti wanu wabira utongu hawa shiru ufamba ife mungu ona tatubira ukara mpundo ita tse majiza atore wa ye atore wa upwere apa kariki bazipa makwa pungu ngoro tungo siki wange moto batu uchaka kuina vila ukumbira oti sana madzikisa masimba wanu wa unane kani etu vila unru nangana nangana tsenyoka apane wadiba tapote kange ukara mpundo uti mpundo macho umotiri chero ndiye uvira utinera ukada uzokira zoku ungo pawipo osuko kwa tukushapu wange namu muno macho wakwere tapera kani wanu wacha uvira utimbro wana msogorera kwa sireni wanya atene nyika ya sui tambarara waidu ambaye rupote wapa mtu wanda wingo tambarara orini kutikune ziloso unyanga zwange wipambe ilitira angire niti tuake ngombe achu kutiri ishiena kana uvira uchakanya venza tiunza na andisha adiba ndakonde kana nge ukara mkuna ura ukara wita tenyi wanda wimwe mwariwe tiba sireni wita tendoza isinga atongone giba na antina anguba kwa tufu tira mtsoro wangu tatio nani timwe tati zovandimu
munanga gwasa kukampena kana akaitire nyika zvakanaka vanhu vachamuvhotera veshe kana akavaitire zvakashata havamuvhoteri
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakarumbidza mufundisi jesse jackson vachivatenda nekuzvipira kushandira vari veruzhinji kwavakaita muupenyu hwavo hwese vabiden vakati mufundisi jackson munhu wamwari uye munhu wevanhu mufundisi jackson vakazivisa mazuva maviri apfuura kuti vave kuenda pamujandigere naizvozvo vave kubva pautungamiri hwesangano rerainbow push coalition rakavamba makore makumi mashanu apfuura sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yokusabudira vashandi vehurumende pachena pamusoro penyaya yemihoro yavo sangano rewomen action group rinoti zvechivanhu zviri kukonzera kuti vechikadzi vatadze kupinda mune zvematongero enyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindabele.